Makanzura yeguta re Harare aita msangano wechimpi chimpi wekuzeya tsamba yavamoyo avo vakashandisa masimba avo kumanikidza kanzuro yeHarare kuti ibhadhare chikwereti chayo kukambani yeGeogenics BV mushure mekunge kanzuro yatora danho rekusabhadhara kambani iyi ichiti chibvumirano ichi hachina kunakira vagari sezvo chichawedzera mari dzemitero zvakanyanya. Meya weHarare vaJacob Mafume vebato reCitizens Coalition for Change vati makanzuro abvumirana kuti aombe chikwata chichange chichitungamirirwa naivo vaMafume chichanosvitsa zvichemo zvekanzuro kuna vamoyo.
Kana tanosangana navo tichanonzwisisa kuti ivo vari kuda kumboti kudii chaizvo chaizvo, dzimwe nhambo kuda chiringu tiri kupesana kana mukonyora umu tinogona kunge tisiri kunzwisisana. Saka tati tinzi tiende ikoko nemakansela tinonzwisisa kuti chavasiri kunzwisisa patiri kuti hatina mari ndo chii chacho, maresidensi haana mari chii patiri kupesana. Kana tanzwa zvavanotaura todzoka toudza kanzuro toenda mberi.
VaMafume vati homwe yavo yakaboka zvokuti kanzuro yavo iri kutokundikana kubhadhara vashandi vayo. Vati kupa kambani yeGeogenics BV kunokanganisawo mamwe mabasa ekanzuro akafanana nekugadzirwa kwemigwagwa nekuwanisa vagari mvura yakachena nguva dzose sezvo mari isiri kuvakwanira.
Pasi pemutemo weUrban Councils Act, tichitarisa section 314, minister welocal government anobvumidzwa kutaurira kanzuru ipi neipi yaanoda kuti ibvise chibvumirano chavanenge vakaita pavanenge vasangana sekanzuru. Saka minister ari kungoshandisa zviri pamutemo yatingati rule of law. Asi kana tichizvitarisa, minister wari kunyanya kushandisa masimba avo kana vakatarisa Harare City Council. Hatisi kuona minister vachiita zvakadaro kune mamwe makanzuru. Saka panyaya yeGeogenics, tiri kuona contract yakasainiranwa pakati peGeogenics neCity of Harare icontract yakashatira vagari zvizhinji. Saka minister vanofanirwa kumirira hurumende kuramba contract inombunyikidza wagari.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo, asi mutsamba yavakanyorera kanzuro yeHarare svondo rapera, vamoyo vakati kanzuro iyi inofanira kuzadzisa chibvumirano ichi vachiti chisungo chakaitwa nekanzuro chekusabhadhara chikwereti kuGeogenics BV hachisi pamutemo. Mutungamiri werimwe ramasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati masimba egurukota rezvematunhu akawandisa zvokuti anoka kanganisa mashandiro emakanzuru.
Pasi pemutemo weUrban Councils Act, tichitarisa section 314, minister welocal government anobvumidzwa kutaurira kanzuru ipi neipi yaanoda kuti ibvise chibvumirano chavanenge vakaita pavanenge vasangana sekanzuru. Saka minister ari kungoshandisa zviri pamutemo yatingati rule of law. Asi kana tichizvitarisa, minister wari kunyanya kushandisa masimba avo kana vakatarisa Harare City Council. Hatisi kuona minister vachiita zvakadaro kune mamwe makanzuro. Saka panyaya yeGeogenics, tiri kuona contract yakasainiranwa pakati peGeogenics neCity of Harare icontract yakashatira vagari zvizhinji. Saka minister vanofanirwa kumirira hurumende kuramba contract inombunyikidza wagari.
Vashaura musangano wekanzuro uyu, kanzuro reward 16 vaDenford Ngadziwore vebato reCCC vati panofanira kuitwa ongororo yekuti michina yekanzuro iri kupomona yakawanda zvakadii uye kuti marara ari kupomona kwacho akawanda zvakadii kuitira kuti kanzuro isabhadhariswe mari pasina. VaNgadziwore vatiwo panofanira kuonekwa kuti paiswa chikero chekuera marara anenge achipinda kupomona dump site izvo zvatsigirwawo navashumba.
Mari inoenda kuGeogenics haifanirwi kuenda kusvikira Geogenics yatiisira weighbridge kupomona uye kuti yamboitawo zvimwe zvinhu zvinobatika kupomona kwacho, uye yabatsira mukutakurwa kwemarara rinowe dambudziko guru.
Danho rakatorwa navamoyo rinouya mushure mekunge kanzuro yeHarare yaramba kubhadhara mari inoita zviuru mazana manomwe nemakumi masere zvemadhora ekuamerica kukambani yeGeogenics BV iyo yave kuona nezvemarara anorasirwa kupomona nekanzuro. Pasi pechibvumirano ichi, kanzuro yeHarare inofanira kubhadhara kambani yeGeogenics BV makumi mana emadhora ekuamerica patani yega yega yemarara anoendeswa kupomona, zvichireva kuti pakupera kwegore kambani iyi inenge ichifanira kubhadharwa mari inodarika mamiriyoni masere emadhora ekuamerica, kana kuti $8 million. Chibvumirano ichi icho chakanyoreranwa nekanzuro nekambani yeGeogenics BV panguva yaitungamirirwa kanzuro yeHarare nemakanzuro eMDCT, chiri kushorwa nevagari vakawanda muHarare pamwe nebato reTriple C iro rave kutungamirira kanzuro iyi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Mwonzora vakati waongororo yavo yakaburitsa pachena kuti chibvumirano ichi hachibatsire guta nemamiriro achakaita, asi vachitaura muparamende svondo rapera mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vakati bazi ravo riri kuda kuona kuti mutemo uri kutevedzerwa, uye vakaramba mashoko enhengo dzeparamende ekuti bazi ravo rave kuita basa rekuteverera zvikwereti zvisinei naro, vachiti makanzuro ari pasi pebazi ravo, saka nokudaro vanofanira kuona kuti makanzuro anenge achiita zvinhu achitevedzera mitemo pamwe nezvibvumirano zvaanenge aita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.